manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musuwe shondo gunyana 24 2017. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemapato anopikisa vogunun'una neurongwa hwekuda kushandura zita renhandare yendege Harare International Airport kuti inzi Robert Mugabe International Airport. Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti dzimwe nhengo dzaro dzakadzingwa muzano PF dzichakwikwidza musarudzo dzegore rinouya dzakazvimirira. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita navamasimba kuchera vanove nhengo yeCommission of Churches on International Affairs avo vari kuSeoul kuSouth Korea kumusangano wemakereke. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemapato anopikisa pamwe nezvimwe zvisharo zveZimbabwe vari kugunun'una neurongwa hwebazi rezvekutakurwa kwezvinhu hwekuda kushandura zita renhandare huru yendege munyika yeHarare International Airport kuti inzi Robert Gabriel Mugabe International Airport kubva kupera kwemwedzi wambudzi gore rino. Bepanao reHerald rinoti rakaita hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vachiti sangano rinoona nezvenhandare dzendege pasi rose reInternational Civil Aviation Organization rine muzinda kuCanada rakavapa mvumo yekuti nhandare iyi ichinjwe zita. Izvo zvinotevera kurudziro yakabva kudzimwe nhengo mubato rezano PF dzichida kuti nhandare iyi ipiwe zita remutungamiri wenyika semucherechedzo wemabasa avakaita ekurwira rusununguko. Pane humwe hurongwa hwekuvaka chikoro chepamusoro kumazoe kumashandaland central icho chichange chiine zita ravamugabe zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vajacob ngaruvhume kuti tinzwe zvavari kugunun'una nazvo.
Kushandurwa kwezita hakunasa kunoti pasi rangarirai zita ravamugabe irori vamugabe vanozivikanwa zvikuru nembiri yekurara mumamiting kunana United Nations kundo zvavanozivikanwa nazvo. Vamugabe vanozivikanwa nezvimwe zvezvinhu zvisina kuitire pasi rose zvakanaka. Saka zvinoisa hatizivi hedu kuti zvino airport ikanzi Robert Mugabe International Airport zvinonyanyotibatsire chiizvozvo zvikanyanza hazvivhunzi mari, asi tatiri kutarisira hurumende kuti tinge ichiita kugadzirise matambudziko akatarisana nevanhu veZimbabwe. Isusu tiri kuona sekuti pari zvino chinode vanhu veZimbabwe kuti nyika iite zvakanaka. Saka kana iyoyo ichiona sekuti kuchinge zita renhandare kuriti Robert Mugabe International Airport ndokuti vanhu veZimbabwe vaenzire zvakanaka, that's unfortunate. Saka tiri kungoti aiwa lanhu vari kude rugare, vanhu vari kude kugarika, ndo chinhu chikuru iko zvino nhasi vakambemiri damanga muri muHarare. Vanhu vaswera vachitambudzika zvikuru, vari kuedze kunyorese mazita avo voter registration vari kuswere maqu, hapana chiri kufamba, mari haizi kubatika. Saka izvozvo ndo zvinhu zvinofanira kuti hurumende inge ichiise concentration pairi, kwete kude kunyorese zita kuti iwane airport iwane zita idzva. Aiwa, izvozvo hazvizi zvinoda vana veZimbabwe kana nenewo mutungamiri webato rinopikisa. Hazvirizvo zvachose zvandiri kutarisira kuti tinge tichiita. That can wait until the nation is okay, not now.
Asi mungaona here iri nzira yekuti vamugabe vasiye nhaka yavo kana kuti bato rezano PF reishandise mukudzika midzi?
Nhaka yavamugabe yakasiya kuondonge nyika yanga yakanaka, kuondonge upfumi hwakanga huri pa1:1 to the US to the pound in 1980 kusvika pakuti nyika inaka nakarenzi. Legacy kana nhaka yavamugabe iri pachena, munhu wese muZimbabwe unogone kuidudzira. izvi zvekutsvaga kuvape mazita emaairport kuedza kuumbiridza nekuda kuti vanyika yezimbabwe vasingotinga nhonge maorenji mumuti wemugwavha izvozvo hazvisi kuzoitika kutinga nhonge maorenji mumuti wemugwavha
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngaruvhume vari parunare muharare nestudio 7 Chimwe chikwata chesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association chinotungamirwa navaChris Mutsvangwa chinoti dzimwe nhengo dzacho dzakadzingwa muzano PF dzichakwikwidza musarudzo dzegore rinouya dzakazvimirira. Chikwata ichi chakazivisawo mazuva mashoma adarika kuti chichatsigira chero mutungamiri webato rinopikisa wachinenge chaona akakodzera anenge achikwikwidzana nemutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe. Mutauriri wechikwata ichiva Douglas Mahia vanoti sangano ravo richatsigira munhu anenge achitungamidza zvido zveveruzhinji mberi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Kana ukatsvaga mabhuku engano dzepano pasi dzengano yezimbabwe dzakaitwa nevanhu vezimbabwe dzinotaura kuti vanhu vakaenda kuhondo kuti vasununguke mukuita zvinhu zvematongerwo enyika. Saka isusu takaenda takadaro. Saka vanhu vezimbabwe kana vachiita nyaya dzezvematongerwo enyika hapana ari kukanganisa vari kuedza kuti kuitwe zvisina kuzoitwa nemusangano zvatakarwira nokuti isusu mhuri dzedu dzatakabva nedzevakafa kumozambique dzese idzodzo ndo muri kubva membership yemamwe mapato esaya ngaabvumirwe ende isusu tinotsigira munhu anenge achienda nezvido zvevanhu.
Imi mune zvamuri kuitawo here panyaya iyo yekusarudzwa kwavatungamiri vamunee muchizoda zvakafanya nekukurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Tiri kukurudzira kuti vanhu ngavaende kunovhota. Kuvhota ndo kunofanira kuti kuitwe nevanhu vese, tiri kuvakurudzira. Nokuti nesuwo tiri kutoisawo makandidheti edu vanenge vakadzingwa musangano vari kuita semaindependent. Nokuti vakadzingwa musangano but that does not mean anything. It's only a group of G40 people that now own ZANU. Saka in that case we will not be stopped from pursuing the people's political aspirations. Nekuda kwevanhu ivavo tinonomira as independent according to the law. But in this way, msangano iwoyo unanakasukuwere iwoyo.
Vakarwa hondo mangamure vanhu vainzi nguva yesarudzo vanhu vanototya kuti muvakidzani wangu muwo veteran nenyaya dzemirizhonga nezvimwe zvakadaro. Munofunga here imi kuti gore rino kana musarudzo dziri kutarisirwa mune zvamungaitawo kuti nyaya dzemirizhonga dzidzikiswe zvikuru dzichibva kune vakarwa hondo yerusununguko?
Isusu tinoda kuti vanhu vamire vachidefenda the principles of the revolution in the campaign. Hatifariri vanhu vanoda kumanikidza vanhu kuita zvokuvamanikidza. Taura zvauri kuda kutaura kana wezanu PF achitaura maprinciples ake erevolution kana achitaura vanhu will only buy or choose ranzwa kuti vari kuitirwa zvakanaka. Kana ari weMGC ngaabvumirwe ataure, kana ari wei ngaatenderwe kutaura asina anomurova kana kumumanikidza.
Vanga vari mutauriri wechikwata chevakarwa hondo yerusununguko chinotungamirwa navaChris Mutsvangwa vaDouglas Mahia vari parunare neStudio 7. Vagari vekutsvingwe kupenhalonga mudunhu reManicaland vanonzi vave kugara vakabatira hana mumaoko vasingazivi remangwana ravo zvichitevera kuonekwa kwenyanzvi dzekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company mudunhu iri dzichiongorora kana muine mangoda. Vashandi vekambani yehurumende iyi vanonzi vave nemwedzi yakati kuti vachitenderera mudunhu iri chinove chiratidzo chinonzi nevagari nevamwe vemasangano anorwira kodzero dzevanhu mucherechedzo wekuti nzvimbo iyi ine mangoda uye hurumende ingangofunga kuchera. Asi vagari vanonzi vari kutya kuti kana hurumende yakatanga kuchera mangoda munzvimbo yavo vachasangana nejambwa serakasangana nevari kuchiadzwa avo vakatamiswa misha yavo pasina muripo unokodzerana navo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company, asi tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuitika kutsvingwe ndezvekuti kune vanhu vatiri kufungidzira kuti maengineers eZimbabwe Consolidated Diamond Company vari kufamba munzvimbo iyoyo vakapfeka maworksuit vachiti vari kuita exploration yekutsvaga mangoda. tingati Kimberlite diamonds anenge ari deep underground. Saka vari kutenderera nzvimbo yeChingwe nedzimwewo nzvimbo pedyo neChingwe vachiti vari kuitira exploration.
Matima wanawo here mukana wekutaurawo nawo muchinzwa kuti chii chaizvo chavari kutsvaka?
Ini handina kutaura navo asi ndiri kufonerwa nemaresidents vari kuti ivo vanhu vaya vaya pavakauya muna April pavakapedzisira kuuya vakati ivo hakuchina anything chichaitwa further panyaya yekutsvakurudza maminerals especially madiamonds kuChingwe. Asi tiri kuvaona vadzoka vari kufamba zvekare vaine mishini yavo vachiita sekunge vari kuita exploration. Vamwewo vari kuti vakatovabvunza vakataura navo vakataura kuti rivese tridc uye tiri kuita exploration kutsvanga madiamonds.
Mune zvamuri kunyunyutaonazvo here pachiitiko ichi kana kuti muri kutotambira budiriro inenge yakuuya mudunhu reChingwe?
Tiri kunyunyuta zvikuru nekuti hakuna budiriro inounzwa nezvetridc kuChingwe kunze kwekuti vachaunza urombo hwekutorera vanhu dzimba dzavo nekukanganisa nharaunda yeChingwe nePenalonga. Tiri kutyawo zvekare kuti kuchaitika mhirizhonga yakanyanya nekuti inzvimbo ine vatinoti makorokoza vanorarama nekuchera gold muPenalonga. Vanhu ivava vazhinji vacho vachaurayiwa, vamwe vacharumiswa nembwa.
Mune matanho amuchatorawo here sesangano?
Tinenge tichizoda kutiwo tikurukure nemaloya yedu toona kuti ndezvipi zvingaitwe zvikuru sei kana pakuda kubviswa vanhu nekuti zviri pachena kuti mining yavachaita ichaaffecta Chingwe Township.
Avanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9189am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naDr. Wellington Chakona vanoshandaivo nesangano revechidiki reZimbabwe yadzoka vari kumasvingo uko. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Dr. Chakona.
Tinofara makadiko.
Aiwa, isu tiri nani zvedu. Tiri kuona pa Dr. Chakona kuti chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota chinenge chakaparurwa nemusi wemuvhuro uyu vhiki rapera nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Chirongwa ichi chiri kufamba sei mumasvingo menyu?
Chirongwa ichi hachisi kufamba zvakajeka nenhau yekuti michina yachona yekurejesa kuvhota mishoma. Plus, mune dzimwe nzvimbo makaita sekuna Naruje ikoko mishina yacho haisi kubudisa the whole word yese yemasvingo yerujeko haisi kubuda mumichina yavo inoratidza kuti wadhi ringe ririko. Saka isi tiri kungoti ko zvinhu zvato zvii zviri kuitika zveke inoratidza kuti havasi kubuda pachena mashandiro avari kuita ebasa ravo. Then kunzvimbo dzakaita sekuna Navhaka michina yakauya but zviri kuitika zvachona ndezvekuti matambudziko aripo ndeyekuti mayuti mazhinji haasati ava kuwana mafoms aya akaita sana GR9 fom harisi kuwanikwa. Vari kubhadhariswa madhora kune vari kuda kuvari kuzvititiswa nacommissioner fod which is expense kumayuti tichitarira the economical situation yatinayo kuti dhora chairo chairo riri kunetsa kuwana kumaruzevha which is very bad in terms yekuti mayuti vanofanira kungorejista pasina kana challenge. Isusu sesangano reZimbabwe yadzoka wevhu already launched a village based mobilization yatiri kukurudzira mayuti ari kumareserva kuti endai mundorejesa kuvhota. Your vote will determine your future. This is the last election yatine hope nayo kuti kana zvikangotadzwa kuitika tose takangorasikawo.
Saka fomu iri rinoshandiswa papi chaizvo?
GR9 fomu ifomu riri kushandiswa kune vaya vari nematambudziko kutora maproof of residence. For example, mukatora case study yekuno kumarural areas, some of the councillors vari kutoita maselective yekutofarudza kuti ndewe matoriti even ma villages
Vamo wacho wano totare ya utindewe bato rifuno kona uto mimi wako nchipepa chukungo nyora kuti mugare wamu raini rangu wamu rekomenda kutando torachi chipepa. Faka tirukuru zera tikana wata challenge yoyo. Just take a ZR9 form nechitupa chako yoti. Wanyora true information inaweza kutukuru nize kudi kubasiri wanele zetu. Saka taita challenge yekuti mazile yezu mamu acho aluto hundu sirwa. Kuti don't just write tumanoti tuwacho na kulamu. Yese yese.
Saka
kumbirisa kuti iyo veki bema za makita ma all stakeholders meetings muma pa grassroots vakabata na ne ma village yezi ne ma chiefs vachizama kuvataurira kuti aiwaka nyorerai vanhu zvisabvaizwa uye kuzorejesa kuvhota zviri pachena musatarira kuti uyu ndiwo musangano upi vapei varejese kuvhota.
Vechidiki ava vari kutambira sei kurudziro yenyu kuti vaende kunonyoresa kuvhota kunyange hazvo paine zvimingampinyizvo?
Vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka, asi kuti dambudziko rataita vazhinji vacho havasati vanyatsokuva noruzivo rwakakwana panyaya dzemichina yeDVR iyi kuti zvii zvinonyanya kudikwa kana vachienda kundoregesa kuvhota. Saka isusu tiri kuzama kuvaudza kuti no, endai kuma villages ari mudhuze neni vakunyorerei tsamba yokuregesa kuvhota, kana kuti munouya kwatiri tokubatsirai nemafoms ZR9 form pachena ratinongovapa pachena, then tozama kuvabatsira kuti rive ne ringe raiswa mastems aemarecognized commissioners of vot kuti vakwanise kuenda kundoregesa kuvhota. Another challenge yataita ndeyekuti kuma registries office mobile registration iri kuitika vari very slow, zvokuti some of the youth they end up vasisina hope yokuti ndichawana chitupa chacho here, nokuti uri kuita 2 days or 3 days asati achiona chitupa achienda achinzidzoka. Tesi iri kuitwa neve registry kupa zvitupa iri very slow according to our expectations nezvavaitaura.
Titarisawo pane zvinodiwa kuti munhu akwanise kuvhota, vechidiki mukati vari kunyatsozvinzwisisa here kana kuti pari kutodiwa imwe dzidziso yakasimba kubva kuzek nemamwe masangano akaita sana Zimbabwe Election Support Network nana Election Resource Center?
Pari kutoda rudzidziso rwakasimba zvikuru.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Wellington nekupinda muchirongwa chedu.
Tokutendai nesu, tokutendai nerudzigiro rwamuri kutipa.
Manga makateerera kubva kuna Dr. Wellington Chakona vanoshanda nesangano reZimbabwe yadzoka vachitungamira urongwa hwesangano iri kumasvingo. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara, nekudaro ngaisiye matambo. Nokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Vamwe vagari vekumaruwa ezimuto nekwachivi kumasvingo vanogara pedyo nemugwagwa mukuru weHarare masvingo vanoti havasi kuzobva pamisha yavo kana vasina kuripwa zvakakwana nehurumende iyo vanoti inoda kuvabvisa kuitira kuti mugwagwa uyu ukudzwe. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vagari vazhinji vanoti vanotyira kuti vachabvisa pamisha yavo vachiendeswa kundogara kutsva vasina kana kobirira vachawana, sezvo hurumende iri kunetseka nemari zvichitevera mamiriro akaita upfumi hwenyika. Vanogara pedyo nemugwagwa uyu vanoti vanongonzwa kuti vachabviswa asi havasati vaudzwa kuti vanoendeswa kupi uye vanowana mari yemuripo here. Mashoko aya anotevera mashoko ehurumende ekuti basa rekuvanudzwa kwemugwagwa uyu unosvika kumuganhu nezambia pamwe nesouth africa richatanga muna gumi guru unova mwedzi unouya. VaDavid Masomere avo vane musha nezvitoro pagokomere vanoti ivo vakamboudzwa kuti vachabviswa kare asi vanoti vanoda kutanga varipo vasati vabviswa.
Tiri kutarisira kutanga takombanisetiwa nehurumende tisati tabviswa pazvimbo, pasina zvahatibvi nokuti kumutoko mukosi nanhasi vanhu vakukombanisetiwa.
Vagari ava vanoti vakadzidza chidzidzo chekuti hurumende ikakubvisai isati yabhadhara inobva yarega zvachose zvakaitika muvagari vekutoko emukosi vakaendeswa kuchingwizi mugore ra2014. Vatawanda mukore vemurayiro kwamatova munzvimbo yaishe zimuto vanotiwo hurumende inofanira kunge yavazivisa kuti vachatamiswa kupi sezvo basa rekugadzirwa kwemugwagwa uyu rave kutanga mwedzi unouya.
tazwa kuti patichabva pano vachatisa kupi uye isusu hatikwanisi kuti tibve vasati vatikombanzira mabva tikombanzira zvinhu zvedu nokuti tine zvinhu zvedu zvakawanda zvatinazvo tine misha makuva edu matanga edu mifudzi yedu zvinhu zvose zvatinazvo vakatanga vatikombanzeti ndokuti tikuzokwanisa kusumukapo panzvimbo yatee takagara tive tichizva tiri kuindepi
vadzenis mugaro vemurani rekwamuzidziwa kwachii vanoti vodai hurumende ikasavarasira kure
isu tatitarisirawo kuti dai hurumende yauya kwatiri yatiunganidza tagona kuziva kuti vachatiitisa kupi nokuti tine zvimwe zvakamboitika sekutokwe mukosi kwakatorwa vanhu vakakandwa kuchingwizi saka tatityira kuti vanogona kutirasira kure isu tatida kuti tive tiri pedyo nemisha yedu saka tachikumbira kuziva kuti vakauya ivo votiunganidza votiudza kuti vanotiripa nechii vanotikombanzeta nechii togara taziva kuti tinoendeswa kupi futi
kurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti hurumende ichazoona nezvekuripa vanhu vachikanganiswa nemugwagwa kana makambani maviri akatanga basa mwedzi unouya uye avapa tsvakurudzo yekuti vanhu ava vangani uye panodiwa mari yakawanda sei nyanzvi munyaya dzemutemo vatapiwa gondo vanoti bumbiro renyika rinopa hurumende simba rekubvisa vanhu pavanogara uye vachiripwa
mutemo uripo unoti vanhu vanofanira kupiwa kombanzeshen tikatasha section 72 yeconstitution yedu inoti hurumende inogona kutora compulsarily land iyo yemavillagers but hurumende iyo inogona kupawo compulsation for chief improvements but in practice zvazvo tikatarisa zvakaitika kare hazvinonetsa kuti hurumende ingapa vanhu mari iyo yekombanzeshen tikatakuita kunana chingwizi nemamwe maareas saka ndonyaya ingoripo ipapo chokwadi chiripo ndechekuti compulsory acquisition law yedu yezimbabwe constitution hainyatsokupa protection kumavillagers inomboita sekuti ine kaconflict because pane imwe inopreventa kuti vanhu vafani kuvaevictwa arbitrarily but at the same time tikaenda kuclose iyo iri pasection 72 hurumende inogona kuvakwaya land compulsory
mugwagwa uyu une makiromita anoda kusvika mazana mapfumbamwe uri kuvakwa nemakambani maviri anoti gaiga international yekuaustria pamwe nechina harbour yekuchina uye uchada mari inorereka mabhiriyoni maviri emadhora ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba
iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa huri kuru yatakaita navamasimba kuchera vanove nhengo yecommission of churches on international affairs ava vari kumusangano wemakereke uri kuitirwa kuSeoul kusouth korea
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
jesu simba rangu
simba rangu jesu simba rangu munondipa simba
kana ndakaneta
ndiri member yecommission of churches on international affairs ndiri moderator working group rinonzi human rights and freedom of religion and belief
tinonzwa kuti mune rwendo kusouth korea mungatiudza pamusoro perwendo
ndizvozvo tinangoti commission yedu inonzi commission of churches on international affairs icommission yakaumbwa neboka reworld council of churches kana kuti icommission inoshanda pasi peboka reworld council of churches iri commission inoda kubatsira vemadzikereke kuti vange vachikwanisa kuiyanana nekukwanisa kupleya role yatingatei kuyananisa vamwe pasi rose saka kukorea uku tiri kunogara pasi samamoderator emaworking groups akasiyana-siyana mucommission umu kuti tinge tichironga kuti basa recommission rinofambira sei mberi uye nekutarisawo zvatakaita kubva gore richitanga kusvika izvezvi
muri vangani vari kubva kuzimbabwe vachienda kumusangano uyu
ndiri ndega ari kubva muzimbabwe asi tine vamwe moderator vedu vecommission vanonzi vafrank chikata vanobva kusouth africa saka tisu tiri tu vanenge vari vekuafrica tine umwe wekunigeria asi ri kukwanisa kuuya mamoderato emaworking group aya tinosvika vapfumbamwe kana kuti 9 emaworking groups akasiyana-siyana anenge achitarisa zvakada kuita kuti peace zvakada kuita kuti nuclear disarmament human rights nefreedom of religion or belief yandotungamirira inini panel of the working group inoita inotarisawo zviri kuitika muAfrica iri nzira yekuti tizopawo mazano kumachurches kuti vanga batsirana sei navanhu mumacommunities mavanogara munyaya dzeinternational affairs dzinenge dzichiitika.
Musangano uyu wakakosha zvakadii kuZimbabwe?
Wakakosha zvikuru nekuti unotipa mukana wekuti tinge tichikwanisa kuisawo dzimwe nyaya dzine chekuita neZimbabwe, nekupawo mazano kumakereke kuti angabatsira sei panyaya yeZimbabwe. Tinoona nyaya yeZimbabwe inyaya yaendera mberi kwenguva yakareba. Saka musangano wakakosha zvikuru sei neworking group ravapo reAfrica kuti tinge tichitarisa kuti isu samakereke mudunhu redu reAfrica tingaita sei kuti tibatane tinge tichikwanisa kubatsirawo kuti muZimbabwe munge mune budiriro runyararo nekuenderawo mberi kwekuti tinge tichizova neutongi hwechekerere mumakore anotevera.
Saka munenge muri kuSouth Korea kwenguva yakareba zvakadii?
Ndezvemazuva matatu musangano uyu unoitwa kwemazuva matatu. So kubva tirati musi wesvondo kusvika musi wechipiri musangano uyu unenge uchiitika tobva tadzokera kumba.
Sei makasarudza kuitira musangano uyu kuSouth Korea?
Inyayawo yekutoti tikatarisa iko zvino tichaona kuti kune nyaya dziri kunetsa naKim Jong-un, nyaya dzine chekuita nemanuclear weapons. Mucharangarira kuti mwedzi mishoma-shoma tanga tiri neconference yekuda kupfurudzira kuti manuclear weapons abhaniwe. Saka kuita musangano wekuSouth Korea kunge tinobatanawo nematesis ariko yakada kuita yatingati solidarity, tichida kuvasimbisawo kuti nyaya dzavari kutarisana nazo dzine chekuita nekurwisana mudunhu iroro renyika nesuvo semachechi ari kune dzimwewo nyika tinavowo muminyengetero, uye tinenge tichida kuzokurudzirawo avo vari kuda kurwisana kuti vange vachikwanisa kutsvaga dzimwe nzira dzekupedza bvungamupopoto kana kuti bopoto ravanaro.
Iguta ripi reSouth Korea richaitirwa musangano?
Unenge uchiitirwa kuSoul.
Manzwa kubva kuna vamasimba kuchera vanove nhengo yeCommission of Churches vari kumusangano wemakereke kuSoul kuSouth Korea. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba kachibva kuChrist Like Choir. Kambo sokomurewa kubva kuna Rishon Murando kataridzira vose vana mukanya kusanganisirawo neni panguva ino kachibva kuna kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Vemapato anopikisa vogunun'una neurongwa hwekuda kushandura zita renhandare yendege reHarare International Airport kuti inzi Robert Gabriel Mugabe International Airport. Sangano revakarwawo ndirusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti dzimwe nhengo dzaro dzichakwikwidza dzakazvimirira musarudzo dzegore rinouya. tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndine jonga kandemiri ndokusiya mina ntungamiri nkomo.